manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tirimu Washington DC lingaya lichona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro nyamavhuvhu 16, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vaccine riri kuti waniki vamwe vari kutobva kune mamwe matunhu vari kutouya kuzoriwana kwedu ende vanhu vari kugamuchira zvikuru kubayiwa.
Bazi rezveutano rinoti vanhu gumi nevapfumbamwe vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro.
Voter turnout here in Zambia, it was well above 70%. Those are two reasons for which we are registered to vote, but no voter registered to vote.
Mutungamiri webato guru rinopikisa muZambia vaHakainde Hichilema vokunda mutungamiri wenyika iyi vaEdgar Lungu zvine mutsindo musarudzo. VaLungu vanoti vatambira kukundwa sezvo iri tsika yeZambia yekutambidzana masimba murunyararo. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kuMalawi kumusangano weSADC wepagore. Uko mutungamiri wenyika iyi vaLazarus Chakwera vari kutarisirwa kutora chigaro chasachigaro wegungano iri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu gumi nevapfumbamwe vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro zvasiya vafa kubva zvachatanga kupararira gore rapera vave zviuru zvina nezana nevapfumbamwe kana kuti 4109. Vanhu mazana maviri nemakumi matatu nevashanu kana kuti 235 vakawanikwa vaine chirwere chine zuro zvasiya vabatwa nacho vave zana rezviuru nemakumi maviri rine zviuru makumi masere nevasere kana kuti 120,088. Vamwe vanhu mazana matanhatu nevanomwe kana kuti 607 vakapora kubva kuchirwere ichi zvasiya vapora kubva zvachatanga kupararira vave zviuru makumi mapfumbamwe nezvinomwe nemazana matatu nemakumi maviri nevatatu kana kuti 97,323. Bazi rezveutano rinotiwo vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yeCOVID-19 vave mamiriyoni maviri nezviuru makumi matanhatu nezvina zvine mazana matatu negumi nevana kana kuti 2,064,314. Vanhu vabayiwa nhomba kaviri sezviri kukurudzirwa vave miriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri nemakumi maviri nezvina nemazana manomwe negumi nevashanu kana kuti 1,224,715. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba vanhu mamiriyoni gumi senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Tichiri panyaya yenhomba iyi, kanzura weward 14 mudunhu reUzumba kumashanaland East vaFagio Zvondai Marowa vanoti chirongwa chekubayiwa kwenhomba yekudzivirira COVID-19 chiri kufamba zvakanaka mudunhu mavo kunyange hazvo pakambenge paine matambudziko ekushayikwa kwedzimwe nhomba mune mamwe makiriniki. Vanoti vanhu vari kuenda kumakiriniki enhakiwa nemarembera ayo ari munharaunda mavo asi vamwe vari kuendawo kuchipatara chikuru chemutawatawa kana mamwe makiriniki ari pedyo navo akaita semashabanhaka kana Chitimbe. Kanzura Marowa vanoti vari kuvakawo makiriniki mana anoti Kaseke, Mayema, Mutize neZanga vachibatsirwa nevagari pamwe nemadzisavira avo. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuru yataita navo.
Kwete toda kutenda kuti vaccine riri kuti waniki vamwe vari kutobva kune mamwe matunhu vari kutouya kuzoriwana kwedu ende vanhu vari kugamuchira zvikuru. Toda kutenda futi masoja akauya achitibatsiridza kubaya nhomba. We are very happy, we are very excited kuti vana mukoti vedu nana chiremba vedu vari kushanda zvakaomarara nyangwe zvakaoma kuti vanenge vachiita sekuti zvimwe zvekushandisa zvinenge zvakashomeka asi vari kushanda zvakaomara.
Vanhu vari kubairwa papi nomba kudunhu kwenyu?
Vanhu vari kubairwa pa clinic panakiwa, asiwo vamwe vanenge vachienda kuna Namutawatawa hospital, uyezve maclinic ese ari muUMP ari kubayiwa.
Taizwawo vamwe vachichema ipo panhakiwa kuti unosvika ipapo woudzwa kunzi hapana nhomba yekutanga, pane nhomba yechipiri chete, kana kuti nhomba yechipiri dzaipo, pane nhomba imwe chete. Dambudziko iroro rakagadziriswa here? Kouya nyaya yekuungana, vazhinji vari kubata COVID-19 vari kuiwanira mukuungana munzvimbo dzakaita sendufu nezvimwe zvakadaro. Kumaruwa kwenyu wemi, muri kubata sei dambudziko iroro?
COVID because tine makazhualitizo, tine vanhu vakatisiya vavanotoziva kuti auya akaurayiwa necovid. Saka vanhu vedu mudzinhamo vangouyawo zvenguva duku vachipfuura, kuchingosara varume vanenge vachichera kumakuva kuya, asi vakapfeka mamaski avo, vaakuzvidzivirira, vaakuzivawo masocial distance. Zvekuti panhamo pega pega paunganwa pese panofanira kunge paine pekugeza maoko nemvura inoyerera.
Tiri kunzwawo kuti muri kuvaka makiriniki muwadhi menyu, mungatiudza kuti zvakamira sei?
Ichokwadi, tiri kuvaka makiriniki mana. Tiri kuvaka kwaMutize, tiri kuvaka kumaema, tiri kuvaka kwaZanga, tiri kuvaka kwaKaseke, uyezve tiri kuvaka house panhakiwa yestaff house. Tinoda kutenda necommunity wemuwadhi 14 vari kubatirana nesu, tichitendawo zvakare macooperatives nemaindividuals.
Ava vanga vari kanzura wewadhi 14 kuuzumba kumashanaland east, vafajiyo Zvondai Marova, vari parunare kwakari kuuzumba nestudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kuLilongwe kuMalawi, uko vari kupinda musangano wechimakumi mana nerimwe vesangano reSouthern African Development Community, SADC, uyo une chinangwa chekusimbaradza kudyidzana kwenyika idzi panguva ino yedenda reCOVID-19 riri kuuraya vanhu vakawanda pasi rose. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
VaMunangagwa vatambirwa panhandare yekaMuzwi International Airport nemumiriri weZimbabwe munyika iyi, Dr. Nancy Saungweme, uye gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika, Dr. Frederick Shava, avo vange vachipinda mune mimwe misangano yemakurukota yakatotanga kuitwa pamberi pemusangano mukuru wevatungamiri venyika. Musangano wemazuva maviri uyu uchatanga mangwana, uye uri kuitwa pasi pedingindira rekuti bolstering productive capacities in the face of the COVID-19 pandemic for inclusive, sustainable economic and industrial transformation. Asi vaMunangagwa, avo vanove nhengo yekomiti yesangano iri inoona nezvekudzivirirwa kwedunhu kana kuti organ troika, vapinda musangano wekomiti iyi uyo wange wakatarisirwa kuzeya mamiriro akaita zvinhu muMozambique, Eswatini, Lesotho pamwe neDemocratic Republic of Congo. Vatungamiri venyika dzemuSADC vakabatana neRwanda vakatotenderana kutumira mauto kudunhu reCabo Delgado kunorwisa vanopfurukidza mwero vechikwata cheAnza al-Sunna, icho chinorwidzana nechimwe chikwata chinopfurukidza mwero cheIslamic State. Zimbabwe ichaendesawo mauto ayo mazana matatu nemana kunobatsira mauto eMozambique. Mutungamiri weMalawi vaLazarus Chakwera ndio vachatora matomu ekuvasa chigaro weSADC kubva kumutungamiri weMozambique vaPhilipe Nyusi. Vatungamiri veSADC vanotarisirwawo kusarudza munyori mukuru wesangano iri kana kuti executive secretary, zvichitevera kusiya basa kwaamai Stegomena Lawrence Tex vekuTanzania mushure mekukwanisa makore masere vari pabasa sezvinodiwa nemutemo weSADC. Vari kuda chigaro ichi vanosanganisira vaElias Magosi vekuBotswana navaFaustina Luanga Mukela vekuDRC. Vanongorora nyaya dzematongerwo enyika vakazvimirira Dr. Wellington Kadzipa vati kunyange pakavana sachigaro mutsva musangano reSADC, havaoni sangano iri richivandudza mashandiro aro zvakanyanya.
Zvinogona kuchinja nekuti vachakwera ava munhu munyowani anogona kunge aine mamwe maitiro akasiyana nevatachiziya, uye pasekretariati ndio pane basa guru, pakaita munhu ane zinyekenyeke, munhu asina kunyatsoshanda zvine simba. pano kuna ugusa itasunzwa kana katunona zanjari la kuti papa ni watu mal salamao munhu angatinya kone kone kwa shanda ane kuda kuti zvinhu zvifambe gore rakanaka.
Mashoko aya atsinirwa nemukuru wemedia center vaErnest Mudzengi.
Mutungamiriri weSADC musha arikupinda kana ane fungwa yekuti da kuchinja zvinhu pano kuna kuda kuita kakufamba kezvinhu mukatarira muchaona kuti pane vatungamiriri veSADC vakambozama kushandura zvinhu. Muenzaniso ndoda kupai kwava mwana wasi vakatarisana ne zvaiitika muZimbabwe vakada kutaura chokwadi vakada kuudza vana vamugabe kuno chokwadi chaiitika munyika vachiti zvinhu ngazvigadzirwa.
Vati dai SADC ine simba ingadai yakagadzira nyaya yekuMozambique iyo yauraisa vanhu vadarika zviuru zviviri nemazana mashanu.
Zvikuru zviri kunyanya kuitwa uko zviri kuitwa neRwanda. SADC pache zvayo haina simba ringaita kuti igadzirise muMozambique.
Musangano wevatungamiri venyika unotevera musangano wakaitwa nemakurukota anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika mukusimbaradza kudyidzana munyaya dzeupfumi mudunhu uyo wakatanga nemusi wechishanu ukaita chisungo chekuti nyika idzi dzinofanira kusimbaradza kudyidzana munyaya dzekuvaka maindastry pamwe nekurwisana nedenda recovid-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangoja.
Mutungamiri webato guru rinopikisa muZambia reUnited Party for National Development kana kuti UPND vahakainde ichilima ndivo vakakunda musarudzo dzemutungamiri wenyika yeZambia vachikunda mutungamiri wenyika iyi vaEdgar Lungu vaichilema vavana mavhoti anodarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana masere kana kuti 2.8 million vachibva vadarika zvikamu makumi mashanu kubva muzana kana kuti 50.1% zvinodiwa kuti munhu akunde musarudzo yemutungamiri wenyika. Valungu vanga vachitevera vaine mavhoti anodarika miriyoni imwe chete nezviuru zvisere kana kuti 1.8 million. Sarudzo dzemuZambia dzanga dzakatarisirwawo nevakawanda muZimbabwe nedzimwe nyika.
Nunura Ijena anotipa nyaya inotevera.
Masangano anoongorora sarudzo ezvematongerwo enyika pamwe nevanhu zvavo muZimbabwe vanoti vadzidza zvakawanda kubva musarudzo dzemunyika yeZambia. Mumwe wechidiki afarira kupinda kwava ichilema panyanga ndiva Rafael Munjodzi, avo vanoti vechidiki vapiwa chitsvambe nevanhu vekuZambia chekuvhota neuwandu hwavo sezvakaitika kuZambia.
Above 70%. Those are people who are ready to vote. They are ready to vote. They are ready to vote. They are ready.
VaMunjodzi vanoti chimwe chakavafadza ndechekuti bazi rinoona nezvesarudzo muZambia rakaratidza kuti ranga risina kurerekera kumapato ezvevatongerwo enyika. Mutauri weMDCT vaWitness Dube vanoti zvaitwa kuZambia zvinodzidzisa mapato kuti kana vasingagone kutonga vanogona kubviswa nevanhu zvisina mhirizhonga.
Zvinofadza chose kuti mapato ange achiziva kuti vanhu vave muutongi kana muhurumende inyaya ingori nezvekuita nepundutso yevanhu yekugadzirisa upenyu hwevanhu. Iyi ichaita leseni yakanaka kuSADC kuti kana vatungamiri vasingaite zvakanaka vanogona kubvisiwa pazvinzvimbo.
Munyori anoona nekudyidzana nedzimwe nyika mubato rinopikisa reMDC Alliance muzvari Gladys Kwatayo mukukorokotedza vaichilema vati kukunda kwavo chidzidzo chikuru kuutongi hweumbimbi ndoga hwavanoti huri kuitwa munyika dzakaita seZimbabwe neSwaziland. Muzvariswatayo vanoti nyika yeZambia yaratidza pasi rose kuti masimba anogona kugamuchidzanwa pasina anorambira pachigaro. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rinoongorora sarudzo munyika reElection Resource Center vaSolomon Bobosibunu, avo vari kuZambia vanoti Zimbabwe inofanirwa kudzidza kuti sarudzo dzinokwanisika kuitika kunyange kuine denda recovid-19.
COVID. Zimenyika ziri kutoweza kuwanda nemunwe. Pachirungu vanoiti smoke screen. Kuku COVID haisiriyo chinhu chokashingamisa sara kuti dzinge dzichiitwa. Zambia inotipa chidzidzo ichocho.
Vabhobho Sibhunu vanoti chimwe chinhu chakakosha chinofanirwa kudzidzwa neZimbabwe kubuda pachena pamusoro pekunogadzirwa mapepa ekuvhota kana kuti maballot papers uye kuti mangani anenge apinda munyika. Vatiwo bazi rinoona nezvesarudzo reElectoral Commission of Zambia rakakoka mapato ose akapinda musarudzo kuenda kunyika yeDubai kwaigadzirwa mapepa ekuvhota. Tachigaro werimwe sangano rinoongorora sarudzo munyika reZimbabwe Election Support Network iro rakatumira nhengo dzaro kunoongorora sarudzo kuZambia vaGeorge Makoni vanokafadzwa zvikuru nemabatiro akanaka akaita mapurisa ekuZambia basa ravo.
Mapurisa ekuZambia vakacheka kwese violence yaiitwawo nebato rePS vakakwanisa kusunga vaikonzeresa bongozo zveikoko. Violence yaiitikawo nemapato anopikisa vakakwanisawo zvakare kusunga vakakonzeresa violence.
Munyori mukuru webazi rekuburitswa kwemashoko vaNiki Mangwana vanyora padande mutande ravo reTwitter vachikorokotedza vaHichilema nebato ravo nekupiwa rutsigiro nevanhu vemuZambia. Mutungamiri wenyika yeZambia vaEdgar Lungu vePatriotic Front vakorokotedza vaHichilema vakati vachaita zvose zvinodikanwa nemutemo kuti vatambidze masimba murunyararo. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti kutambidzana masimba murunyararo kwakanakira utongi hwejekerere kwete kuda kurambira pachigaro zvinonzi zvaida kuitwa nevaive mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump uye zvakaitika muZimbabwe mugore ra2008 apo vakuru vemasoja vakapika kuti havaizopa masimba kuna Mushakabvu Morgan Tsvangirai vebato reMDC kunyange vakakunda Mushakabvu Robert Mugabe musarudzo. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunura Ijena.
Mutauriri wekomishen inoona nezvekuregererana yeNational Truth and Reconciliation vaObert Gutu vanoti muurongwa hwavo hwekutenderera mumatunhu Mangwana vanenge vari kutarisira kuita misangano muHarare. VaGutu vari kuenderera havo mberi nebasa sakomishina kunyangwe sangano reZimbabwe Human Rights Association rakavaendesa kudare repamusoro richiti fanira kusiya basa nekuti kudomwa kwavo nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kutyora bumbiro remutemo sezvo vanonzi vakabuda pachena vachiti nhengo yeZANU PF. Komishini iyi pamutemo inoda vanhu vakazvimirira. VaGutu kunyangwe vakaenda kuState House vachiti vave nhengo yeZANU PF vanoti havana kumbova nhengo yebato iri zviri pamutemo. Mukuziya nezvenyii, Blessing Zulu Studio 7 abata mutauriri wekomishen iyi vaGutu.
Tichange tine misangano yakati kuti tichange tichiita svondo rino.
Chinangwa chemisangano iyi ndechei chaizvo?
Misangano iyi ine chinangwa chokuti tisangane nekugarisana pasi nekukurukura nevatinotiwo muchirungu mastakeholders panyaya dzekuvaka runyararo muno muHarare Metropolitan Province. Musangano wedu wokutanga tichange tichisangana isu negurukota rakamiririra nyaya dzedevolution nemaprovincial affairs muHarare Metropolitan Province, Honorable Engineer Oliver Chidau. Chinangwa chedu ndechekuti tisangane navo tikwanise kuwana mukana wokuvatsananguriravo kuti isu NPRC muno muHarare Metropolitan Province tichazengewo tichikumbira kuti tishande nehofisi yavo nemamo mastakeholders panyaya dzekuti tirambe tine runyararo.
Ndevatova mwa muri kutarisira kusanganawo navo?
Tichazenge tichiita musangano nenhengo dzeNational Junior Council Association. Tichazenge zvichiita musangano na Provincial Development Coordinator vatafadzwa muguti. Chinangwa chiri chimwe ichochozve chokuti tivake runyararo muprovinsi yedu yeHarare Metropolitan Province. Pakuendera mberi nemisangano yedu tichasanganazve na chairperson the Provincial Old Veterans Association muno muHarare Metropolitan Province.
Munenge mune chinangwa cheyapa?
tine chitangwa chimwe chetezvo chokuti tirambe tichivaka runyararo muHarare Metropolitan Province. Tichaita zvemitsangano na acting mayor veGutare Harare Councillor Stuart Mtizwa. Tapedzazvo tichaita zvemitsangano na acting town clerk veGutare Harare. Tichaita zvemitsangano vema security services munomu Harare Metropolitan Province, izvo zvichisanganisa officer commanding vemapurisa muHarare Metropolitan Province. Tichaenderera mberizve kuita musangano neve kuZimbabwe Prisons and Correctional Services.
Mapato apa amuri kutarisira kusangana nawo apa?
Mapato akaita seZanu PF, MDC Alliance, MDCT nevamwe mapato vachange vachidawo kuti vasangana nesu. Tine chinangwa ichocho chokuti tirambe tichivaka runyararo muHarare Metropolitan Province. Tichaita zvemitsangano neve atinotiwo maCSOs kana tuma civil society organizations vakaita sananango nevamwe vakadaro.
Mutauriri wekomisheni inoona nezvekuregererana munyika yeNational Truth and Reconciliation vaObert Gutu vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vevanhu vafa mushure mekundengendeka kwenyika muHaiti nemusi wemugovera vadarika chiuru chimwe chete nemazana maviri nemakumi mapfumbamwe nevanomwe. Vanhu vanodarika zviuru zvishanu nemazana manomwe vanonzi vakakuvara muchiitiko ichi. Dzimba nezvimwe zvivakwa zvakaparadzwa. Vanoona nezvemamiriro ekunze veUnited States Geological Survey vanoti vave kutyira kuti zvinhu zvinogona kutonyanya kuita manyama amire nerongo nhasi sezvo kuri kutarisirwa dutu mupengo remhepo nemafashamu emvura kana kuti tropical cyclone Grace riri kutarisirwa kurova zvitsuwa zveHaiti neDominican Republic. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kuramba kuti vakakurumidza kubuda muAfghanistan zvinonzi nevamwe zvasiya madzimai nevamwe vanopikisa chikwata cheTaliban vave parumananzombe. Kubva America nemauto eNATO zvavakazivisa kuti vave kubuda munyika iyi, varwi veTaliban vakabva vatora maguta ose. Mutungamiri wenyika iyi vaAshraf Ghani vachibva vatiza kuenda muhupoteri. Hurumende yeAmerica inoti yanga isingadi kuramba iri muAfghanistan mayanga yapedza makore makumi maviri, asi vamwe vari kushora vaBiden nevaive mutungamiri wenyika vaDonald Trump nekukurumidza kubvisa mauto munyika iyi vachiti zvinoshoresa America uye kusiya vakawanda muAfghanistan vave mumukanwa mamupere. Vamwe vanhu vakarwara nechirwere cheCOVID-19 vasina kubayiwa nhomba vari kukurudzira vari kuzengurira kubayiwa kuti vaite izvi nekuti vakapotsa vaenda kwamupfikanebwe. Mutoro wedu enhau Kiri Mudzamiri anotipa nyaya iyi.
Vaimbova mupurisa muZimbabwe Republic Police vamauvheni mudyiwa, mumwe akapona nepaburi retsono mushure mekubatwa nechirwere ichi vasina kunge vabayiwa nhomba yeCOVID-19. Vamudyiwa vanoti vakatozonoponera kuchipatara chekuParktown uko vakange vopuwa mweya wekufema kwemavhiki matatu sezvo vainge vozarirwa uye vagara vaine chirwere cheasma.
Tasvika kumba ndobva ndangofunga kuti ayo aka iyi inenge flu manheru ndakuda kunorara. Ndakanzwa kuti iyi haisiyo flu, pane zviri kutova zvakakosha zviri kuitika muviri mangu. Kwakuedza ndakunzwa kuti aiwa hazvichanyatsoiti zvakanaka. Takazoenda kwachiremba, chiremba ndobva titaurira kuti problem tiri kutizvo munenge makasangana nechirwere chiriko ichochi ichi, that's COVID-19.
Vamudyiwa vaendera mberi vachiti vakashamiswa apo vakapedza kugeza vakatarisa pachiringiro vakaona mufananidzo wavo wairatidza kuti vainge vasara mapfupa chete.
Svika kumba kusimuka ndaizvizvo ndisupuka ngu zvakanakanaka, asi ndasimuka ndikagara pasi ndaita fanika munhu anofamba 50 or so kilometers. Pandakati ndoda kudi ndoda kuti ndimbogeza pandakapinda mubathroom, ndapinda mubathroom ndikutoseka zvangu ka, asi zvandakaona ndakashamisa. Ndichitarisa pagrass I was surprised by the thing which was appearing before me, a mere skeleton. My skin yanga yakwatuka pandakapedza kugeza mau kwene aibuda mumusoro nchida kukama musoro wangu.
Mumwe mugari wemuHarare kuTinwald North vaProvidence Moyo vanoti vakabhadhara mari yakawanda zvikuru kuti varapwe chirwere ichi vari kumba kwavo. Vanoti chirwere chavasiya vasinganyatsogona kumira kwenguva yakareba zvekuti kuti vaende kuri kubayiwa nhomba kune vanhu vakawanda zvinovanetsa.
Ini ndakarwara nechi rwere cheCovid-19 kwemasvondo anokwana kuita mana. Ndakangotanga ndichipera simba kusvika ndanga ndisingachakwanisi kufamba zvakanyatsonaka. Ndairwadziwa pachifuva asi ndandichikwanisa hangu kufema zvakanaka. Ndakazokwanisa kuenda kuchipatara mushure memazuva anokwana kuita mana ndokuzono testa positive. Achibva vandipawo prescription yema drugs ndiri pa ma drugs iwayo ndakatangawo kunzwa appetite ichidzoka ndikanzwawo kuti ndakunyatsowanawo simba mbichana mbichana asi chakaramba chichirwadza chifuva asi zvino izvi aiwa ndakunzwa zvakanaka ndakatesta negative mazuva apfuura aya.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveutano avo vari kuita ongororo yemishonga yeCovid-19 muzvare Miriam Chemanza vanoti vakabaiwa nhomba vakatapurirwa chirwere ichi havazonyanye kurwara sevasina.
Dr. Varian, mbuzi uru rinotapukira zvakanyanya nekuti rine simba pamusoro pemamwe marudzi eCovid atinoziva. Rinokwanisa kuzviratidzira mhando dzakawanda dzakasiyana siyana panguva imwe chete. Rinobata vanhu vakavaccinatwa, rinobata futi vanhu vasina. Asi kumunhu akavaccinate marwarire aunoita akasiyana nemunhu asina kuvaccinatwa.
Nyanzvi yeutano Dr. Tinashe Gede vakurudzira veruzhinji kuti vabaiwe nhomba yeCovid-19 uye kuti vasateerera zvinobuda pamadande mutande zvisingabvi kunyanzvi dzeutano pamusoro penhomba dzeCovid-19 sezvo vanhu vakawanda vari kupedzisira vapinda muna Tice River. Vaendera mberi vachiti panguva ino yeCovid-19 chakakosha kubaiwa nhomba yechirwere ichi nekutevedzera kurudziro yeWorld Health Organization yekuti vanhu vapfeke mamasiki, vageze maoko uye vagare vakatara mukana kuitira kuti chirwere ichi chisapararire. Pane gwaro rakaburitswawo nehurumende rinonzi COVID-19 Admissions and Community Deaths by Vaccination Status riri kutsinhirawo kuti vanhu vari kufa zvakanyanya nechirwere cheCovid-19 vanhu vasina kubayiwa nhomba. Gwaro iri rinotiwo vana vadiki vave kunyanya kubatwawo nemhando yeCovid-19 iri kutenderera munyika yeDelta variant. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirim Dzamiri.
Munhau dzemitambo, maneja weMawarriors waWellington Mupandare vari muYaounde kuCameroon vakamirira kunzwa kuti Zimbabwe ichasangana nezvikwata zvipi mumafinari e2021 Africa Cup of Nations. Michael Okariati anotipa nyaya iyi.
VaMupandare avo vakaenda nemutungamiri weZifa vaFelton Kamambo vanoti hapana chikwata chavanotya mugungano iri kunze kweCameroon iyo ichange iri pamusha pachaitwa makundano aya.
Hapana chatinganyanya kutya kunze kweCameroon nekuti Cameroon ndiyo iri pamusha payo. Ndivo vanenge vane support yakawanda yema supporters avo. Timu inenge iri pamusha payo shure yevanhu vakawanda ndekudaenda mberi, saka zvinhu zvakawanda zvinenge zvichida kuti zviitike kuti iende mberi.
Murairidzi wechikwata ichi Zidravico Logarusic haasi kukwanisa kuve ari muEgypt sezvo ari kumusha kwake kuCroatia uko ari kugadzirisa nyaya dzemhuri. Logarusic ari kutarisirwa kudzoka muZimbabwe musi wechitatu. Asi vamupandare vanoti chirangwa chavo ndechekusvika munharaunda yechipiri kekutanga kubvira muna 1980 apo Zimbabwe yakatanga kukwikwidza nedzimwe nyika.
Chikutiwo vakomana vambo kugadzirawo kahistiri kavo kokupfuura mumagroup stages vaendewo kunext round kana kuenda kumafinal kwacho hapana chakaita.
Kumubatanidzwa wezvikwata uyu Mawarriors ari mupoto yechitatu pamwe chete neCape Verde, Mauritania, Gabon, Sierra Leone neGuinea-Bissau. Zimbabwe haisangane nechimwe chezvikwata chiri mupoto iyi mumitambo yekutanga. Asi Zimbabwe inokwanisa kuiswa mugungano rimwe chete nezvikwata zvine mukurumbira zvakaita seNigeria, Senegal, Egypt, Algeria, Tunisia, Morocco kana Cameroon Zimbabwe inokwanisa zvekare kubatanidzwa nezvikwata zvisina mbiri muAfrica zvakaita seMalawi, Sudan, Equatorial Guinea, Gambia, Mali neBurkina Faso. Makundano eAfrica Cup of Nations ari kutanga musi wa9 Ndira achipera musi wa6 Kukadzi gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM, nhasi tiri kutarisa dambudziko rechirwere cheCOVID-19 uye sarudzo dzemuZambia. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Bazi rezveutano rinoti vanhu gumi nevapfumbamwe vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soko isika disenda bako VOA ndebe.